Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura mangwanani ano kumusangano weUnited Nations General Assembly. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harina charinoshora pakukurudzira kwevatungamiri veSouth Africa neNamibia kuti zvirango zvinonzi zvakateverwa Zimbabwe zvibviswe. Nhasi dare reHigh Court richanzwa nyaya yakawiswa kwariri nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende pamusoro pemitemo yavanoti inotyora kodzero dzevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa kuNew York muno muAmerica, uko vari kutarisirwa kutaura pamusoro pezvinhu zvakati wandei kusanganisira nyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Mutori wedu wenhau Marvelous Mhlanganya uye abata gurukota reZimbabwe rezvekuzvidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava akavabvunza nezvemusangano uyu.
Muri kutarisira kuti chii chichabuda pamusangano uyu?
Kutsigirana kwenyika dzinonzwana, multilateralism
zvinofanira kutsigirwa. Mutungamiri wenyika mangwana vachataura nezvei pavachataura?
Mutungamiri wenyika vachataura nokubatana kwenyika nokusimudzirwa kwamaSDG maese nezvinodiwa kuti vanhu vagarisane zvakanaka, especially kubatana kweGlobal South neGlobal North. Ndozvo zvinenge zvichitaurwa izvozvo. Vanazvo vokunorth vashiye zvavanazvo nevekusouth tiedze kunzwanana.
Imimi nhasi makamutibva kumusangano upi apa?
Izvo tibva kumusangano nehama neshamwari unonzi mabilaterals. Saka president wedu anga achisangana na chairman weSADC anova president weAngola. Zvafamba zvakanaka, anga achitsanangura mafambiro akaita maelection ekumusha kwedu musi wa23 August akaita mutserendende chaizvo. Mukuru wedu vaMnangagwa vakahwina, pati yedu yeZANU-PF ikahwina pamaelections iwayo.
Asika tinoona kuti pane kutsutsumwa kune vamwe vemapato vari kuti hazvina kufamba zvakanaka uyezve vanoda kuti maelections aitwe zvakare.
Hatina kumbonzwa kuti pasina kufamba zvakanaka ndapapi. Maelections achigadzirirwa papane kubatana kwakanaka. Maelections achiitwa papane kubatana kwakanaka. Maelections apera papane kubatana kwakanaka. Hapana kana munhu wani watakanzwa kuti akarohwa nokuda kwemaelections. Saka tinofara nazvo kuti zvakafamba zvakanaka, maelections haadzokurohwe pasina chikonzero. Chikonzero chinoenderwa kumatare, hapana akaenda kudare kuti zvidzoso kumashure. Marvelous chisara hako.
Avo vanga vari gurukota reZimbabwe rezvokudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vese vari muNew York. Zvichakararo, mutungamiri weSouth Africa neweNamibia vakataurawo kumusangano uyu vachikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe, vachiti zviri kurwadzisa vanhuwo zvavo muZimbabwe. VaMnangagwa vanonzi vachatorawo mukana wemusangano uyu kuitawo musangano nevamwe vatungamiri vekuchamhembe kweAfrica vari kupindawo mumusangano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha vanove nyanzvi munyaya dzezvekuchidzana kwenyika pasi pano.
President Mnangagwa kwavari ku United Nations General Assembly meeting kuno ku America ku New York vanotarisirwa kunge vachitaura matambudziko ari kunge ari kuonekwa neZimbabwe nokuda kwezvikonzero zvokuchinja kokunze nokuti tarisa Zimbabwe tinoona iri nyika inorarama chaizvo nenyaya dzokurima saka nokuda kwokuchinja kuri kuita kunze kwava kunyanyo kupisa mvura kana yovuya yovuya yakawanda saka matambudziko iwayo ari kusangana nenyika dzakawanda dzinosanganisira Zimbabwe tichiteerera vamwe vatungamiriri vati vataura iki zvino vanenge vari kungochema nerimwero kuti ndo zvava kuti nhamo iwedzere kuZimbabwe havasi kutaura kuti hungava uori aiwa kana kuzvipomera mhosva handivoni vachitaura vachizvipomera mhosva asi kuti ndinoona zvekare vachizotaura vachikandira nyoka mhenyu kunyika hombe dzavangangoti ndidzo dzinonyanya kusvibisa mweya wokuzhe unozoita kuti mamiriro okuzhe achinje
ko panyaya yezvirango Professor Masocha munoona vachiita sei
vachizenge zvekare vachinakurira nyika hombe sedzanaamerica nanabritain dzakavarovera zvirango zvoupfumi kuti ndizvo zvimwe zvinovabatambira dzakondo kuti vakwanise kuvandudza upfumi hweZimbabwe kana kurwisa nyaya dzokuchinja kwokunze dziri kuita kuti kunge kusingachaibvi sokuibva kwakaita kare saka handivoni vachizvipa mhosva asi kuti vanenge vachakandira vamwe vanhu nyoka mhenyu kuti ndokuri kubva nhamo zhinji dzomuZimbabwe ivo vachazamawo kutaura namaonero angu zvavari kuita sehurumende kuzama kuburitsa Zimbabwe mumatambudziko iwayo
takanzwawo vamwe vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica vachikurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe munoti nenyaya iyoyi tingaona zvichibviswa here
hapana matano andiwoona anotorwa kubvisa zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Zimbabwe nokuti misine nguva nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi zvakaita sana America nana mubatanidzo wenyika vana European Union vanogarawo vachitaura kuti aiwa zvirango izvi hazvina kutemerwa kunyika zvakatemerwa kuvanhu vanoti matargeted sanctions ayaya zvekare vanogara vachitaura kuti aiwa zvirango izvi pazvakatemerwa Zimbabwe zvakanyorwa kuti zvibviswe hurumende yeZimbabwe inofanira kuita chakati nechakati nechakati saka vanenge vachitivo aiwa hurumende yeZimbabwe haisati yaita izvozvo
avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harina charinoshora pamusoro pezvakataurwa nevatungamiri veSouth Africa neNamibia mukurudzira kwavo kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Mutauriri webato iri vaPromise Mkwananzi vanoti mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa vakanguve vakurudzira kuti zvirango zvinotaurwa izvi zvibviswe.
Aiwa sati isu zvakatifungira kuti vachataura because izvozvo takazvitaura kudhara isu sebato reCCC President Nelson Chamisa achitaura kuti vanoda kuti masanctions zvirango zvibviswe muZimbabwe chero hazvo zviri zvirango zvakanangana nevanhu vari kukonzeresa mhirizhonga nekutyora kodzero dzevanhu muno muZimbabwe vakati ngaangopiswa zvipere tatanga takatarisira kuti vatungamirira vakurukure nezvazvo inyaya yesarudzo yemuZimbabwe yakanzi neSADC rinovapawo karavari kugara mariri ivo vana Ramaphosa napurezidendi wekuNamibia takataura kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka naizvozvo dzinofanira kuti dziongororwe dzigozoitwa zvakanaka pasisina zeki zeki yabvisiwa kwaiswa rimwe boka muno muZimbabwe richarana maelections nemazvo ndonehahure rachifungidzira kuti vaRamaphosa nevamwe vake vasange vachikurukura vachipira kuboka guru renyika dzese dzepasi rino reUnited Nations.
CCC iri kumbotaurawo here nevatungamiri venyika dzomuSADC nokuti tiri kuona sokuti South Africa neNamibia ndo vagara vachiita sokukurudzira zvakaitika muZimbabwe. Bato renyu pane zvarakamboedzawo here mukutyaura nevakuru vaviri ava?
Takaedza chose kutaura nehurumende dzevakuru ava tichitaudzana navo tichivaonesa asi kwakanga kurungotutsira zvanga zvagara zvataugwa nenhumwa dzanga dzauya muno kuzoongorora sarudzo takazenge takuendako vakumakurukota edu international relations vachienda ikoko kune vamwe vakanga vatumwa naPresident Chamisa kunoita hurukuro idzi vachitutsira pane zvanga zvagara zvataugwa nevakauya munyika kuzoongorora sarudzo vakataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka dzinoti dzinofanira kuti dziongororwe paitwe zvitsva zvakanaka zvakajeka zvakatariswa nekusupervisewa neboka resatito
vamukwananzi kana makatarisa zvese zviri kuitika izvi hamusiwo here kuti zvavari kuita vatungamiri vaviri ava zvinogona kupinda musadhaki zvikazokanganisa mafungiro anoita veruzhinji kuti sarudzo muzimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka
hapana chichakanganisika maripoti akatonyogwa zvikapera zviri parekodhi kuti sarudzo dzemuzimbabwe hadzina kufamba zvakanaka hazvikanganikwi hazvidzimike zvitoripo zvirimo munhoroondo yepasi rese kuti boka akauya muzimbabwe akataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka varamaposa nevamwe vake vari kuita izvi tinoziva kuti vari kutarisirawo kuti muchaito sarudzo munyika dzavo vatoda kutevedzera zvakaitwa navamunangagwa muno zvekubira maelections zvinova zvinhu zvatiri kuramba kuti aiwa sadhaki haifaniri kutendedza kuti nyika dzemusadhaki dzirambe dzichiita mabasa kana tsika yekubiridzira maelections zvichienderera mberi zvisina kugadziriswa zvinhu izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe
mutauriri webato reCCC vapromise mukwananzi vari parunhare nestudio 7 dare repamusoro reHigh Court nhasi rinotarisirwa kunzwa nyaya yakasvitswa kwariri nemasangano anomirira vashandi vehurumende anosanganisira reCivil Service Employees Association, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Association, Educators Union of Zimbabwe neProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vashandi vehurumende vanoti mitemo misharu ichiri kushandiswa iri kuvharidzira mukuita hurukuro dzakadzama nehurumende uye inotyora kodzero dzevashandi. Tabata mutungamiri werimwe rasangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOrbert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya yatiri kuendesa kuhurumende inyaya yekumatare nehurumende inyaya inoenderana nekodzero dzemushandi kuti anga achinzwikwa izwi rake kana pese panenge pachifikswa maconditions of service ake ingasanganisira muhoro zvikasanganisira mabenefits api zvavo bukatarisa mubupiro remutemo section 655 inomva yapa simba kuti mushandi ane right to collective bargaining asi mukachizotarisa Public Service Act kunyanya section pa 19, 20, 31 dzinoramba dzichiba simba iri richiiswa muhomwe nemushandirwi inove anove minister achifixa maconditions of service asina kana kumboita nhaurirano nemushandirwi tichitarisawo zvestatutory instrument 141 of 1997 inorambawo zvakare ichipa simba kudivi remushandirwi panational joint negotiating council unoona kushandi anongonogara patafura ari wekupiwa mafufu achitarisirwa kunzi atambire chero chaapiwa asina simba rekuramba pasina chibvumirano chinosungwa collective bargaining agreement sezvinotarisirwa nemutemo saka ndo patiri kupokana napo kuti yanguva yekuti zvimutemo izvi zvibviswe paiswe mitemo mutsva unosunga mushandirwi kuti ange achirespekta kodzero dzemushandi wake vachiita nhaurirano vachinzwisisana kana yanzi salari mari iwiriranwe isaidiranwe pasi
vamasaraure mitemo iyi inokanganisira vashandi sei uye inotyora kodzero dzevashandi nenzira ipi
tarisa nekuda kwezvemitemo izvi kumashure muna October 2018 vaiona mushandirwi anove hurumende achimuka angoredusa salary yemushandi kubva pa 540 kudzika pa $30 pasina nhaurirano dzaitika pasina hurukuro saka kudzvanyirirwa kwacho kunenge kwakanyanya asi zvisingaenderani nemaconditions anotarisirwa nemastandards eilo zvisingaenderani nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo mukatarisa muna March 2022 2020 cabinet yakangogara ikati tava kuisa inonzi James Fund inobata mari kubva kumushandi mushandirwe akaita ari oga mushandi asipo asi mari iyoyo yakatanga kutobatwa ichinzi iri kuda kubenefita mushandi iye asina kumbobvira abvuma kana saba leave days vairairidzi vacation leave akachandwa shandwa pasina kana consent yavo tikatazama allowance anongoiswa nekubviswa pamadiro nemushandirwe so zvese izvo zvinoita kuti mushandirwe asawane kodzero dzake pabasa.
Nyaya yemitemo iyi inokosha zvakadini kuvashandi uye nenzira ipi?
Ayi yakanyanya kukosha kuti iri kubatanidza vashandi kwete vemupublic sector chete asi vashandi vese mukatarisa vari kushanda kumaparastatals izvezvi chero vabva kucollective bargaining vaubhagena vari kuzonyimwa mari yavo ichinzi iri kuiswa cap ye40% yemaus dollars zvinove zvinotyora kodzero dzavo vashandiwo vari kuprivate sector vari kuafektwa saka kubva kwatichaita kumatare ticharamba tichibatanidza vanhu tine platform maworkers ese yatanga tichiunganidza vanhu before maelections tichiita malabor forum tichaenderera mberi tichiita chisungo chevashandi vese kuti vadhimande kodzero yavo yecollective bargaining nekuti hakuna chinowanikwa nemushandi kana akanyimwa kodzero yecollective bargaining ndo panotangira simba rake ipapo collective bargaining collective organizing right to strike ndo pane mhasuru yemushandi yatoda kuti imutsiridzwe kuti mushandi asarambe achibatwa nekuseri kweruoko
mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOpid Masaraure vari parunare nestudio 7 tabatawo rimwe remagweta anomirira masangano awa vaedzai Edson Matika kuti varondedzere mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya iripo yanetsa ndeyekuti vashandi vehurumende vari kutsutsumwa nekuda kwehurumende iri kuita umbimbi ndoga painotara mari nedzimwe kodzero dzevashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vari kuti aiwa panofanha kunge paine kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo maringe nekodzero dzinofanha kunge dzichiwanikwa nevashandi pamwe chete nemari yavanofanha kuwana yemuripo inova salari. Izvi zviri kunzi maitirwo ari kuitwa nehurumende pari zvino haasi kuenderana nezviri mubumbiro remutemo wenyika. Bumbiro remutemo wenyika musection 65 rinoti hurumende nevashandi vayo vanofanira kugara pasi pamwe chete wowirirana pamusoro pemuhoro kana kodzero dzimwe dzevashandi vehurumende. Hurumende haina kugadzirisa mutemo kuti uenderane nezviri mubumbiro renyika saka zvakonzera kuti vashandi vehurumende vatsutsumwe ndokuendesa chichemo chavo kudare guru rehigh court ndiyo nyaya iri kupinda mudare musi wa 21 September 2023.
Vamatika, mitemo iyi inoti nokuti tinonzwa varairidzi vachiti mitemo iyi iri kuvatyorera kodzero dzavo uye inovaterera simba rekuti vaite hurukuro nemusevenzerwi unoti murayiro wavari kurwa nawo uyu wavasingadi.
Mitemo iri kushanda pari zvino maringe nekodzero dzevashandi vehurumende kune Public Service Act kozoita National Joint Negotiating Council Regulations. Saka mamirira akaita Public Service Act ndeyekuti ine section 19, 20 ne31 zvinopa hurumende masimba ekutara kodzero dzevashandi vasina kumbobvira vataura nevashandi vacho. Section 20 yePublic Service Act inopa hurumende masimba ekuti inogona kumbobvunza vashandi kumaringe nekodzero dzavo nemari dzavanoda kutambira asi haisungirwi kutora zvataurwa nevashandi ichizviisa muagreement kana kuti mukuwirirana kwavo. Hurumende inogona kungoterera yosiyana nazvo yoita zvainoda. Ndoo mutemo uri kunzi uyu mutemo hauchaenderani nezviri mubumbiro remutemo wenyika. Bumbiro remutemo wenyika rinosungira kuti pange paine collective bargaining agreement inoreva izvona kuti vashandi vanofanha kuwirirana nemushandirwi maringe nekodzero dzavo. Saka ndo zvakonzera kuti vashandi vanoendesa nyaya kudare kuti mutemo uri kushandiswa pari zvino hauchaenderani nezviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvopfuurira pamberi tichitarisa National Joint Negotiating Council Regulation inobudisa kuya kunonzi kuNJNC ikoko dambudziko ririko nderekuti vanoenda vachino taurirana chete asi hapana kuwirana kunoitwa hapo nekuti mutemo wacho hauna kuisa kuti panobuda inonzi collective bargaining agreement. Ndo dambudziko raitika vashandi vakuti kwatinoenda ku National Joint Negotiating Council hakuna wirano inoitwa hapo. Ndosa katati mutemo iwe we National Joint Negotiating Council regulations unofana kubva zvachose poiswa bandiko rinowa collective bargaining forum rinouya ne collective bargaining agreement inowiraniwa pamusoro pevashandi nevashandirwe.
Gweta rinomirira mamwe masangano evashandi vehurumende vaedzai Edson Matika vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Sangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative rinokurudzira paramende ichangogadzwa kuti ikurudzire kuvandudzwa kwemutemo weElectoral Amendment Act kuitira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipindewo musarudzo dzinotevera. Sangano iri rati zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika izvo zvinobatsira muhupfumi hwenyika kuburikidza nekutumira mari zvinofanirwa kuwana mukana wekuvhota. Mutauriri wesangano iri vapadmo kufa vaudza mutori wedu wenhau Evans Sininga kuti havasi kuzoneta kufambira nyaya idzi.
Hongu pasarudzo takapfuura asi hatina kunge takawana zvataida kubva kuhurumende. Saka chirongwa chedu ndechekusimudzira rwendo irworwo tichironga kuona humiririri hweparamende huripo iko zvino vatsva nevakare tichivayeuchidza vakare nenyaya iyo yekuti panotaurwa nyaya dzemutemo nyaya iyo inge iripo.
Imi zvamuri kuchemera chaizvo chaizvo ndezvipi muchirongwa ichochichi?
Zvatiri kuda izvi hazvisi zvokuti ifevha kana kuti kutsvaga kuvhevha nerweseri kwete, asi kuti bumbiro remutemo rinotitendera kuti tikwanise kuvhota sezvizvarwa zvemuZimbabwe nyangwe tiri kunze kwenyika. Nokuti zvizvarwa zvinoshandira hurumende zviri kunze kwenyika zvinokwanisa kunge zvichipinda musarudzo. Isu tiri kuti takafanana navo tinogosarudzirwei.
Urongwa hwamunawo kuti muchazvifambisa sei ndewekuti kudii?
Tichaita zvokukurukura nenhengo imwe neimwe yaka iri muparamende nhasi uno kuti tione kuti panozosvika sarudzo inotevera mutemo unenge wagadziriswa.
Mune rutsigiro here kubvawo kune mamwe masangano kana kuti makangomirawo mega?
Hatisi takatombotaura nemasangano ari kunze kwenyika akaita seSADAG. Takavanyorerawo tsamba tichivataurira kuti vatibatsire kukurukura nehurumende, nokuti ipapo takanga tanyorera tsamba mutungamiri wenyika, paramende yacho na speaker na minister weningi zveparamende tichivayeuchidza nyaya iyoyi nokuti vakanga vane urongwa hwokuchinja bandiko remutemo rinoona nezvekuvhota Electoral Act. Saka taiti kana vari kuchinja ipapa pavo vonge vachiisa nyaya yediaspora vote.
Iyo hurumende munoona ichibvuma here danho ramuri kuchemera irori? Makabva kureka muchidzifambira nyaya iyi.
Nyaya yekuti hurumende inobvuma here kana kuti kwete vanoda kutitsanangurira kuti takasiyanei nevamwe vose vanovhota. Nokuti tiri zvizvarwa zveZimbabwe tiri kuti tiri kuda kuvhota.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative vapadmo kufa vari parunhare kuAustralia naEvans Zininga weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Varume, 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 tibatsirewo chinhu chachaya chasvike mukati mevhiriji yedu inonzi Vakarambwa kumasasa kwanyashanu haizi kumira musheba. chirwere chekorera chatori nzvimbo zvekuti izvozvizvi tiri pauranda nechirwere ichocho chiri kurwadza zvekuti vanhu vari kubatwa nacho zuro kwakabatwa 5 so far pafanhu 2 saka varume ka chinhu chauya unoino chinonzi pedzambudziere chiri kutambire mugenga rangu reunoino rechipostori saka taikombidzisa chaizvezvo kuti kune unogona kutibatsirawo mukati mehurumende mukati mei tipuwo matende takanga tataura newe kwamurambinda pakafe murume wakafa vhiki yapera inei ndikati pane 4 days muchinda iyo wafa yakakauya mota kwamurambinda yehealth yacho asi haina zvayakambonyatsokuita bayakangosiya fita fita nekudidi tikatotipawo matende ekuti ti zipi nekubidi saka zvinhu zvendiri kuona izvozvizvi titori parufu so hatizivi kuti toita sei nechinhu chapinde muraini medu taikumbirawo hurumende imire mira taikumbira kuti pane vano rubatsiro rwokuziva kuti zvichirwere chinoitwa sei nekuti chichaguma chapinda mwe kana mudzimba dzedu chaimo hazvina kumbomira mushe bazvizi kuita zvakanaka saka taikumbirwa vana musiya mwamutionerawo kuti mungatibatsirawo nechirwupo
hai nini zvangu hazvina kundibata zvakanaka kunzwa kuti idhi aenda kugeneral assembly United Nations kuvanomushedza seiko munhu asati apedza madisputes emunyika make aiwa ipapapo hapana kundinakira ndo vanhu vatata takato ndo international community vatata takatemba nayo kuti ichati no ma election ngaitwe rerun because haana kuitwa zvakanaka ivo vakumushedza uko vari kumushedza on what ground saka kana EU inati international community yamushedza sadik ndiyo ichazokwanisa here kumumisa kumuudza kuti ma elections were not free and fair kana international community yamushedza zvaifanira kutotangira ukoko kuti ED is not recognized by the international community so African Union yoti kana iwo usina kurecognize the international community we can't recognize you as well then sadik will follow suit pazvaitika izvizvi hai hazvina kundinakidza izvi
uri seiko pastudio 7 ndakambotaurawo pamusoro pamudhara munangakwa wakaoma mudhara wangu hamuiti seku mune mwoyo wakaoma zvinorwadza zvinorwadza chero mwari chaiwo ndisizivi zvangu ndikataura ndichita sei but sekuru makaoma mwoyo kuzadza hurumende nehama dzenyu chete pamuchiwedzera makurukota zvamunoziva kuti zvinowesta mari yenyika muchitatarika kugadzira bond kwati nyika mungaisimudza sekuru dai mambobvunzawo vanonjere
makadii zvenyu ini ndinonzi tatenda gumbo ndinobva zvangu bed bridge ndokwandinogara hangu ndangotaura wangu bichana panhau dzematongero enyika nyika chai chaiyo izvezvi haichazi kutongera kava kuti haichina vanogona kugadzirisa nyika pakuti vanhu vakatitungamira isusu ndio vasina kana fungwa kana tichii zvekuti munhu akaenda kuhondo kana kuti hauna kuenda kuhondo hazvisi izvozvi pamutemo asi kuti nyika inotongwa nemunhu anenge avhoterwa kwete kuti munhu asina kuvhota azviite ndatenda zvako
muri sei pastudio 7 apo ndokumbira kumbotaura pamusoro pezanupf iko zvino iyu yati yakumbomira kubatsira zeki hurumende yezimbabwe inoti hatina basa nazvo ini mubvunzo wangu unouya pakuti saka zvamune basa nazvo zvichaitwa ndezvipi vana vezimbabwe vari kutambura hamuna basa nazvo chese chataurwa hamuna basa nazvo chamune basa nacho imimi chii kutambura kwaiyo vana vezimbabwe ndo zvamune basa nazvo makaoma nyanya uyu marapira unotaura rafu mukoma wavo
ndiri muwashington dc ndini tanono kahwande ndichikusiyai murume wokoma mutungamiri nkomo nenhau dzeisindebele